manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Kana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu gunyana 29, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungi vatsva vedare repamusoro vapfumbamwe vanotoreswa mhiko. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanotaura kuHarare Agricultural Show. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wevatongi vematarezi mhosva munyika Justice Luke Malava nhasi vatoresa mhiko vatongi vapfumbamwe vatsva vedare repamusoro avo vakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvichitevera bvunzo dzakaitwa neJudicial Service Commission muna Chikunguru. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vatoreswa mhiko yekutanga basa sevatongi vedare repamusoro ndava Rogers Manyangadze, vaJoseph Chilimbe, amai Catherine Katie Bachimzawazi, vavongani Njovu, vaSamuel Deme, vamunamato Mutevedzi, vaNeva Katio, vaElijah Makomo namai Lucy N. Chipomungware. Munyori wekomishen inoona nezvevatongi vematare ezimhosva yeJudicial Services Commission vaWalter Chikwana vati kudomwa kwevatongi Chava kucharerutsa basa mudare rehigh court.
Zvinoita kuti nyaya dziri kuenda muhigh court dzitongwe dzichipera nekukurumidza. Nekuti chimwe changa chichinyanyonetsa panguva dzatati chiwana idzi ndechekuti majaji anga ari mashoma asi basa ranga richiwanda. Pamusoro pezvo tine majaji 6 vakabva kuhigh court vachienda kusupreme court nguva diki diki ichangopfuura. Saka izvi zvatibatsira zvikuru kuti basa rekuhigh court riite zvakanaka.
Pama jaji agadzwa nhasi mapfumbamwe, vaviri vavo chete madzimai, tabvunza vachikwana kuti sei madzimai ange ari mashoma, vakati pane matano ari kutorwa kuti pave nevatongi vechidzimai vakawanda.
Pamwedzi yakapera, mwiri yakapera, tine majaji matatu echikadzi pasina kana murume akapromotwa kubva kulabor court achiiswa kuhigh court. Saka takaita majaji matatu akabva kulabor court achienda kuhigh court. Majaji iwo Justice Muri, Justice Maxwell naJustice Mchawa ndevechidzimai.
Mumwe wevatongi vadomwa nhasi Justice Samuel Deme havaone uye vachikwana vati izvi zvinoenderana nedonzvo reJSC rekuti vanorarama neurema havafaniri kushayiswa mukana. Vati Justice Deme vakakunda mubvunzo dzakaitwa pajekerere.
Judge Deme vakaitwa mainterview vanhu vese muchiona nekuona performance yavakaita. So vapuwa opportunity, vakatora opportunity yavo vakakwanisa muinterview. Saka vajaji, saka muJSC pari zvino tine ma researcher tina judge vasingaoni asi vanenge achiita basa ravo.
Justice Deme vati kudomwa kwavo kuve mutongi wedare kuchasandura maonero anoita veruzhinji vanhu vakaremara. Mutungamiri wesangano rinomirira magweta reLaw Society of Zimbabwe vaWellington Magaya vati kuwedzerwa kwevatongi kwakanaka chose asi vati chakakosha kuti vatongi ava vashande vakazvimirira pasina kupindira kubva kuhurumende, masangano anoshanda akazvimirira, vemabhizimisi kana ani zvake. VaMagaya vatiwo uori haudiwi zvachose mumatare edzimhosva.
Tinokumbirisa kuti vatongi vachavaiswa nevagari varimo vaite zvese zvavanogona nezviri mumasimba avo kuitira kuti pasaite uori mumatare edzimhosva. Especially kana tichitaura dare repamusoro rehigh court. Dare rakakosha zvikuru rinenge rakatariswa nemunhu wese. Hatidi kuti muite nyaya dzehuori. Izvi zvinoapplyzwawo kumatare ese whether magistrate court, labor court. Vatongi vanogona kuwanda asi vakauya nesika yekuita uori tinokanganisa magains acho atinoona so tiri kuvakumbisa kuti varambe vakasikira pekuti hatidi uori mumataredzi
vachikwana vati kugadzwa kwevatongi vapfumbamwe nhasi kwasvitsa vatongi vedare rehigh court pamakumi mana nevatatu uye gumi nevanomwe vari vakadzi kusupreme court kune vatongi gumi nevaviri uye vashanu vari vakadzi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
Zeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti hurumende yavo iri kufara chose negoho regore rino uye icharamba ichisimudzira mabasa ekurima. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Vachivhura musangano wemabhizimisi waitwa kuHarare Agricultural Show nhasi, vaChiwenga vati vanotarisira goho rakakura kudarika remwaka uno gore rinouya uye izvi zvichaitika nekuvandudzwa kwezvirongwa zvakaita sepfumvudza nepresidential input scheme. VaChiwenga vatiwo hurumende ichatora matanho ekuti varimi vapiwe mitengo inofadza kuitira kuti vavandudze mabasa avo kuti nyika iwane chikafu chakakwana uyewo kuti maindastry awane zvekushandisa. Asi vati varimi vanofanira kutora kurima sebasa vosiyana nenyaya yekuswera vachivhima tsuro mbeva neshindi mumapurazi sezviri kuitwa nevamwe.
Agriculture is a business. Hakusi kuenda kumunda woti kuenda kubasa. So that slogan ekunzi paweekend ndichamboenda kumunda hakuna zvakadai kunzi kuenda kubasa. Ari kusumuka achienda kulight industry, ari kuenda ku heavy industry, ari kuenda kupra mese muri kuenda kubasa. That's how we should approach this. We are all going to work.
Vaenderera mberi vachiti kunyevenuswa kwenational lockdown kuchaita kuti varimi vakwanise kuendesa zvirimwa zvavo kumisika pasina matambudziko. VaChiwenga vayambirawo vari kutenga nekutengesa mari pamusika mutema vachiti vacharangwa zvakaomarara. Vatiwo vanhu vanofanira kukoshesa nekutsigira mari yemuno.
I wish to reiterate the need for us all to have confidence in our currency. The Zimbabwe dollar. Hakuna chinhu chinonzi RTGS. It's Zimbabwe dollar. It is as strong as any other currency. So that language yekuti tina RTGS masisisi. Tina RTGS. Tina Zimbabwe dollar. We need to give it our trust.
VaChiwenga vakurudzira varimi nevemabhizimisi kuti vashande pamwe chete mukusimudzira upfumi hwenyika. Varimi zana kubva kumativi mana enyika pamwe nemakambani zana nemakumi mashanu nemanomwe ari kuratidzira pashoo yegore rino iyo ichavhurwa zviri pamutemo mangwana. Shoo yegore rino iri kuitwa pachitevedzwa nzira dzekudzivirira denda recovid-19 uye vakabayiwa nhomba kana kuvhenekwa ndivo chete vari kubvumidzwa kupinda mushoo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Bazi rezveutano rinoti vanhu vasere vakafa nechirwere checovid-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana matanhatu negumi nemashanu kana kuti 4615. Vanhu mazana matatu nemakumi mana nevashanu kana kuti 345 vakabatwa nechirwere checovid-19 nezuro wakare. Izvi zvasiya vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu zvine mazana maviri nemakumi manomwe nemaviri kana kuti 130,272. Vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru makumi matanhatu nemazana mana nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 3,060,476. Vabayiwa nhomba kaviri sezviri kukurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nemapfumbamwe nemazana matatu negumi kana kuti 2,229,310. Zviri kubva kubazi rezveutano zvinoratidza kuti uwandu hwevari kubayiwa nhomba huri kudzikira. hurumende yaimbenge yazivisa kuti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu zviuru makumi mana pazuva. Hurumende inotiwo inoda kubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Vamwe vanoti chiri kukonzera kuti uwandu hwevari kubayiwa nhomba huderere inyaya yekuti pane vari kufambisa mashoko enhema pamadandemutande akasiyana-siyana. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mukuru anoona nezvekurwisa chirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva.
Tiri kutomhanya-mhanya isu subcommittee yedu task force inoona nenhau information ndopo wakatonyanyonangana napo chaizvo kuti wanyatsokuparadzira mashoko echokwadi kwete iyo mamisinformation tinongogara tichinzwa iwavo tichiwachishanda nemachief edu munharaunda macommunity medu zvese izvozvo ndozvetiri kungoita. Asi tiri kungokuhomedza nekukurudzira vanhu vese zvavo tanga pamusha pako iwe nemhuri yako kuti yewewe sapota musangotaura zvinhu zvinhu zvisina chokwadi nekuti zviri kukonzera zvakawanda chaizvo kuti vamwe vanhu vatadze kuenda kunobayiwa nekuti vanenge vaakutya. Saka tiri kuti isu chirwere ichi hachisi chehurumende chete kuti ishande yega, ndechedu tese. Ngatishande pamwe chetepo kuti tigone kuchivharidzira chipere.
Asi muri kufarawo here neuwandu hwevanhu vari kuenda kunobayiwa pari zvino?
Tiri kufara, hatisati tasvika kwatiri kuda kuti tisvike kuya kunonzi kumatageti kwedu sekuziya kwenyu takataura, hurumende yakataura kuti toda kuti 60% kana kupfuura vanhu vabayirwe nhomba iyoyi kuti tigonewo kuzoita iya inonzi herd immunity. Tozve tiri kumhanya-mhanya nazvo. Kupindura mubvunzo wenyu hongu, tiri kufara nekuti tiri kutoona kuti isu munharaunda yedu yeAfrica, muAfrica region yeWHO inodifainwa neWHO, isu Zimbabwe tiri kuti tori pamberi penyika dzose maererano nekubayira nhomba.
Ko, vamwe vanoti pane dzimwe nyika dziri pamberi pakubaya nhomba kuNorth Africa uko, Dr. Mahomva?
Tinozviziva kuti pane dzimwe nyika shoma-shoma kuNorth Africa uko, asi hadzisi muAfrica region inodifainwa neWHO. Saka patiri kuona ipapo paAfrica region yakadifainwa neWHO, Zimbabwe dziri pamberi chaizvo, izvo zviri kutifadza. Asika hatisi kungofadzwa chete, tiri kutoramba tichimhanya nendima kuitira kuti tigone kusvikawo tageti dzedu dziya dzatakataura kubva kumaambo kwevaccination program yedu dzetiri kuramba tichimhanya-mhanya nadzo.
Mukuru anoona nezvekurwisa chirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vari parunare muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa MDC Alliance vaNelson Chamisa varamba mashoko ekuti bato ravo rapererwa nemazano uye kuti harina gwara rakajeka rekuti rinokunda sei musarudzo uye kana rikakunda rinokwanisa kutora masimba sei kubva kubato reZANU-PF rinozviti rinotsigirwa nemauto nevakarwa hondo. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vaChamisa.
Vanotaura kudaro vanotaurawo mashoko avo, handizvi kuti vanowaona kupi, asi kana muchida gwara tiedzei. Tiedzei kati mbidzana, makationa paimbushikapu zvatinogona kuita. Makangoti mbidzana, asi makaona nyika yacho yanga yadirwa shuga, mbovha yemvura yanga yakurova nyika. Tinopama zvenyika, tingotiedzai kwenguva diki. Ndaitombotaura ngatei zvaimbogona kana ngotipa henyu mwaka umwe chete. Mwaka uyo munozoona kuti munoramba makungotema tidzokorora. Tidzokororei engo, nokuti maitiro edu anonga achibva mukunzwisisa nekufamba neruzhinji rweZimbabwe. Vamwe vanenge vachibva kunzwa gwara renyu rematongerwo enyika kuti muchapinda sei munyaya dzematongo. Isu hatisi vana samuzovika. Hatidi zvokuti tibudise pane simba redu tudza uyo anoda kutikanganisa dherira. Isu tinotaura nyaya idzodzo kune vatsigiri vedu, vanoziva mafambiro edu, vanoziva marovero edu. Kana ngoma yekwedu yorira, vanoziva kuti inodayirwa sei. Hakuna ungadayira ngoma yaasingazivi, uye hakuna ungauya kuzochemera kuridzwa kwengoma yasingazivi kuti ingoma yerudzii.
Asi hamusi kutya here ipapa sezvakambotaurwa navacharamba vachitivo vakarwa hondo yerusununguko havazobvumidze MDC kuti itonge kana ikakunda musarudzo?
Hatina kana chatinotya isu. Ukanzwa munhu akudaro, munhu akutaura manzwira nzwira amaakutaura, kuratidza kutya. Ndozvaitwa zina Smith akati aiwa kwete pa 1000 years bachi rangu ringatotonga. Izvezvi ari kupi? ndozvaita rwone vamwe vakati aisinotonga kuti tazvanaka kuvira madhongi amera nyanga ike zvino vari kupi iva vabatwa one demonika rasimitri yaro kuda kurambira pachigaro asi isinoziva kuti ivo vacharamba vangada kuramba sezita ravo ndivacharamba acharamba hake asi hakuna kwaanoenda nhaya ndeyekuti iye anogona kuramba ari kumba kwake asi kana vanhu vabvuma vanhu ndovane vhoti vhoti haisiyo munhu mawo veterans anotodawo shanduko makavaona chidemonstrata mapenjeni avo haana kunaka vana chindwido nana mudhibha vari kuita kunge vanhu vasina kurwira nyika inoi vari kutambura kunonga svosve nemuromo asi nyika ine upfumi hunoshamisa kudai
vamwe vachamisa vari kuti ivo zita rekuti MDC rinenge rakunyanyokonzera kusawirirana nekudaro munofanira kutsvaga rimwe zita uye vamonzora vakatoti ivo vachashandisa zita rekuti MDC Alliance musarudzo
munozviziva ka kuti chimusoro anogona kungofamba achizongodza kubhongodza muto kuita kwavakaguta kune vanhu vanongoda kungokanganisira nyika unouya uchitaura uchindoshandisa zita rakati usafananidza nguva unoedza tarubva ka mumwe munhu anongofunga kuti pamwe akapfeka bhachi rokuba iye ndiye atova muridzi webhachi roro asi bhachi rokuba rine magumo mapurisa achakubvunza kuti wakariwanisi isi tinoziva nyaya mazita aya tuti haiwa haina kana nebasa rose panguva yakafanira tichava nezita tichava nemafambiro anozikanwa nenyika yezimbabwe zvinoita kuti pasava nekunge tichipokana kana kukonganisana tine nhoroondo ka takatanga musangano uyu kare kare vamwe vakazopindawo vava vakajoina vaakuya vachizoti vanogona kutungamirira izvozvo zvinowanikwa mukufamba nemukurarama 2018 chaiyo papa nemapati akawanda vana maikupi vanga varimo mudariro nepatiyo iyi yamamuchitaura yaakwe asi haina kuvhoterwa nevanhu vanhu vakavhotera Alliance nekuti vaiziva kuti ndopane zvavanoda vanhu havafungirwi
mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vanelson chamisa vachitaura vari parunare muHarare studio 7 iri kudawo kutaura nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika vose vamwe tichiri muhurukuro navo uye takupakurirai hurukuro dzatinenge taita navo kana vabatika yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vakuru vakuru vemunigeria vavhura zvikoro mudunhu rekumaodzanyemba rekaduna zvichitevera kumbovharwa kwezvikoro kwemwedzi miviri nepamusana pekusagadzikana kwanga kuri mudunhu iri dunhu iri ragara riine dambudziko rekupambwa kwevana vechikoro uye sangano reUnited Nations Children's Fund rinoti vana vechikoro vanosvika miriyoni imwe chete vanotya kuenda kuchikoro kana kudzokera kuchikoro nekutya kupambwa mumwe wevakuru vakuru vemauto muamerica general mark milley vakaudza dare recongress kuti nhare mbiri dzavakaridzira mumwe wavo wekuchina munguva yekupedzisira yehurumende yavadonald trump dzakaitwa zviri pachena uye dzakange dzakanangana nekugadzirisa mutauro waivepo vamilley vakati vakaudza vakuru vakuru vehurumende yavatrump nezvenhare dzavo mbiri uye vakaudza vakuru vemauto muchina kuti hurumende yavatrump yainge isina urongwa hwekurwisa china mumazuva avatrump ekupedzisira vari muwhite house zvizvarwa zvezimbabwe nezvekune dzimwe nyika dzemuafrica zvinogara muamerica hazvichina chishuviro chekumusha panyaya dzesadza sezvo zvave kukwanisa kuwana upfu nyore kubva kune chimwe chizvarwa chezimbabwe chave kugaya upfu chiri kuwayne county mudunhu reohio uhwo hwave kutengeswa mumatunhu matanhatu emuamerica kunyange hazvo vari mudzidzisi wepachikoro chepamusorosoro chefriends university chiri kuwichita mudunhu rekansas dr moses rumano vanowana nguva yekunorima chibage mananga muriwo neipwa kudunhu reohio uko kune musha wavo izvo vanotengesera vamwe dr rumano vakatanga kurima chibage muna 2015 vachiti ndechekudya nemhuri yavo asi vakazoona vasara nechibage chakawandisa zvekushaya kwekuchiisa izvo zvakazovapa pfungwa dzekugadzira maputi pamwe nekugaya upfu vachitengesa muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kunze kwenyika jonga kandemiri westudio 7 aita hurukuro nadr rumano kuti tinzwe nezverwendo rwavo
pari zvino ndiri kukansas asi tinoshanda basa rekurima nekugaya hupfu tiri kuohio zvekugaya hupfu takazvitanga gore rakapera nekuda kwecovid. Hapana kwataikwanisa kuzofamba nekuenda. Apa tanga tine chibage chakati one day. Saka takatanga kugadzira maputi ekumba masalted. Tobva tazogadzira mamwe maputi zvekare anenzi mahani flavor datinongomaya maya huchi kuita kuti vanhu vanonetseka nemaallergies wakwanise kuzorapika. Saka zvinezvi taakugaya hupfu hwakawanda nekuti tine chibage chakawanda mudunhu reOhio kuno kuAmerica.
Makatanga rini zvekurima chibage zvekuti mungaita chibage chekuti chawanda tashaya zvekuchiita taakutoita hupfu?
Ndakatanga kurima muno muAmerica 2015. Ndaingorima tuchibage kwekuti ndikwanise kuzodya pamwe chete poneshamwari. Saka ndikufamba kwenguva pandakaona kuti vanhu vakawanda waifarira chibage chekumusha chisina kuiswa fertilizer ba. Ndakazoramba ndichipamhidzira zvishoma nezvishoma kuti ndirambe ndichikwanisa kuzopa vanhu vakawanda vaida chibage. Kunewo kune dzimwe nyika dzakati wandei wakafanana naKenya, wakafanana nenyika dzana Tanzania. Wanofarirawo chibage saka chakati isusu tirime chibage chakati wandei.
Saka iye zvino maakurima munda wakakura zvakadii unokwanisa kuti musupply kana muwanise vanhu muAmerica muno hupfu? Nekuti ndinoona ini ndiri kudunhu reMaryland ndakatoona vamwe vaine tsapo dzehupfu idzodzo.
Gore rino takarima 10 acres dzechibage chekuZimbabwe chisina kuiswa ba fertilizer asi chakangoshandiswa mupfudze wemombe newembudzi uye newehuku kuti chikure. Saka tiri kukarira kuona gohwo rakati kurei chaizvo. Uye pari zvino tine chibage chakawanda chiri kumatura kwedu chinokwana kusvika icho ndofunga kuma 5 metric tons chitoripo kare chekuti hupfu hauchapereba, maputi haachapereba. Saka tikakohwa gore rino. Tinenge tane gohwo riri pamusoro-soro, tinenge tane chibage chakawanda chekuti tinoramba tichikwanisa kuti tifide vanhu kuZimbabwe nekune dzimwe nyika vanofarira hupfu hwedu hwemugaiwa nengwerewere.
Tiri kuona muri kugaya hupfu hwemugaiwa nengwerewere, muri kuzvifambisa sei?
Ndakakwanisa kushanda nevakomana vekumaAmish. Patakatanga kugaya taingogaya hupfu hwemugaiwa wasina bachigayo chihombe chinokwanisa kugadzira ngwerewere. Asi takashanda nevakomana ava makore mairadarika aya, saka takukwanisa isusu kuzogadzira hupfu hwengwerewere. Uye tiri kuronga zvekare kuti tigadzire hupfu unodyiwa nevanhu wekuwest Africa kunyanyanya wekuGhana uye newekuNigeria. Tinoda kuti isusu vanhu wese watema wekuAfrica vari muno muAmerica tikwanise kuvapa chikafu chavanofarira kunyanyanya chehupfu.
Vanhu vari kutambira sei zvamuri kugadzira izviri hupfu, ngwerewere, roramiru nemaputi?
Ndiri kuona zviri kugashirwa zvakanyanya nekuti pari zvinezvi takuendesa hupfu hwedu kumastates anodarika 15. Mamwe acho tinenge tichiti vanhu vanokwanisa kuodha padande mutande redu pawebsite pedu inoti www.redstarmaputi.com. Uye vanhu vanokwanisa kutenga hupfu ipa. Tobva tatongoshipa wobva waendeswa kumba kwavo. Wanotoona hupfu hwavo huri pamusiwo peimba yavo padhora uchaipo. Wanozongovhura dhoo muno muAmerica. Uye pari zvino isusu tane hupfu hwedu huri kuma6 states. Chinangwa chedu ndechekuti gore rinosati barapera tinge taisa hupfu hwedu kuma10 states muno muAmerica kuti vanhu varege kuzonetseka nekutenga hupfu. Uye tiri kuronga futi tikwanise kuzodaro munzvimbo yeCanada kuti vanhu vanenge vaodha hupfu hwavo pawebsite wanongoziona hupfu hwaapa dhoo. Zvese zvinongoitwa zvese ipapo paonline pawebsite kuita kuti vanhu vakwanise kutenga hupfu vari kunzvimbo dzese dzakasiyana-siyana.
Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Moses Romano vari parunare kuWichita kuKansas muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa cheUnited States Students Achievers Program kana kuti USAP chiri kukurudzira vadzidzi vanoshaya kunyoresa nechirongwa ichi kuitira kuti vaenderere mberi nedzidzo yavo yeordinary level pamwe nelower 6 munandira 2022. Vanoda kupinda muchirongwa ichi vanofanira kunge vanyoresa musi wa8 Gumiguru usati wadarika. Gibbs Dube weStudio 7 abata vaAnesu Ndoro kuti tinzwe nezvechirongwa cheUSAP.
Mwana kana achida kuuya kuzodzidza paUSAP Community School anokwanisa kuwana maapplication nenzira dzakasiyana. Saka togona kutanga tichiti vana vanotorwa nechikoro vanotora maform 4 uye ma lower 6 fanike pa application ye gore rino vari kutora maform 4 uye ma lower 6 vana vanogonawana ma application atingati ma physical emapepa ku Harare ku muAvondale ku education meters vanogona kumaona kumtare ku Tena Memorial Library vanogomaona kuBulawayo Library kana kuti vanogonawana kuGweru Memorial Library asi kana munhu asinga akwanise kuwana maapplication munzvimbo idzodzo munhu anogona enda pawebsite yechikoro apo paanokwanisa kudhaunodha application yacho palink asi tinonzwisisawo kuti vamwe vana vanogara kumaruwa kusina intaneti uye vasina nzira yekukwanisa kuenda kunzvimbo kumaguta makuru naizvozvo tinobatanidza nawo tichishanda neveministry of education tichishanda nevamwe vana vakapfuura nemusap tichishanda neivo vana varipo vanobvawo kunzvimbo idzodzo tichikumbira chivakurudzira kuti vatambanidze maapplication iwayo kuti vana vakwanise kuwana kuuya kuchikoro uyewo tichitotendawo iwo mukana watitoinawo watatowana nhasi kuti tikwanise kushambadza shoko iro rekuti applyai kuusa community school
kana rese pane mwana ari kutotitok anoda kuapplya nhasi anoita sei
kana mwana achida kuapplya nhasi zvatareva kuti anogona kutsvaga maapplication iwayo asi kana vane mibvunzo vanogona enda panhamba dzedu dzepa WhatsApp dzinoti 0771 021 511 ikaindipamizve 0771 021 511 apo pavakaenda panhamba idzodzo vakakanda mibvunzo yavo vanowanawo vanhu vanokwanisa kuvabatsira vachivaudza zvese zvavanoda kuita asi chikuru ndechekuti mwana wese anofanira kuwana application kana aiwana oitambidza kumaofisi wayo yotumigwa kana vana kana maapplication auya oraviwa vanhu vacha vachitarisa kuti vana vakakodzera kuti vawanewo mukana iwoyo ndevapi
pafees panobva kwavamira sei
sekutaura kwatatichiita kuti vana vatinowana vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana havazi vese vanokwanisa kubhadhara school fees yakakwana saka chikoro chinoshandisa model yekubhadhara fees yekuti mwana anobhadhara fees yaanokwanisa vataurirana nechikoro saka varipo vana vekuti vanokwanisawo kubhadhara mafees kwoita vana vekuti zveshuwa vanogona asi mari chaidzo dzekuti vabhadhara havana apa vanenge vachitaura nechikoro kuti vakwanise kuona kuti vawane kuwana dzidzo yavo vasingatobhadhari mafees iwayo asi zvine zvichisiyana mumwe nemumwe nesituation yaanenge ari nekwaanenge achibva
avo vanga vari vaanesu ndoro vachitaura naGibbs Dube westudio 7 pamusoro pechirongwa cheUnited States Students Achievers Program. Chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vatongi vatsva vedare repamusoro vapfumbamwe vanotoreswa mhiko. Muteedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanotaura kuHarare Agricultural Show. Nhasi taita hurukuro nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa avanoti bato ravo rine gwara rakajeka panyaya dzekutungamira nyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele. Thank you.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesithathu mhlaka 29 Mpandula 2021 uProphet Jeremiah. Indabeni zethu lamhlanje. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga uxwayisa abalimi ukuthi baqhakathekise umsebenzi wabo basebenze bengadlali emapulazini. Umahluli omkhulu weZimbabwe uJustice Luke Malaba namhlanje ufungise abahluleli abathupha munye ukuqala umsebenzi emthethwandaba waphezulu owe-High Court. Iphendulile imidlalo yenguqu yemncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ehle yaqala namhlanje enkundleni ezijiyeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga uthi uhulumende uyathokoza okwamagama ngesivuno sabalimi salonyaka esithe bazaqhubekela phambili besenza konke okusemandleni abo njengohulumende ukuthuthukisa umsebenzi wokulima elizweni. Umsekeli kamongameli uveze injabulo yakhe evula okusemthethweni umhlangano wabosomabhizimusi owenzelwe embukisweni omkhulu wezokulima elizweni oweHarare Agricultural Show namhlanje. UChiwenga uthi bakhangelele ukuthi ngokuphumelela okwenze inhlelo zabo zokulima ebeziphathiswa nguhulumende ezifana lolukamongameli lokuphathisa abalimi ngenhlanyelo imvundiso lokunye okokulimisa olwe-Presidential Input Scheme lonyaka kuza kwengeza idlabuzane labalimi ukuthi bathuthukise umsebenzi wabo okwezinga laphezulu okuzadala kubana isivuno somnyaka ozayo sikhuphuke ukwedlula esalonyaka. UChiwenga uveze ukuba uhulumende wakhe uzathatha amanyathelo ukubona ukuthi abalimi bayaphathiswa ngazo zonke indlela ukuze wehliswe inhlupho abahlangana lazo emsebenzini lokuthi bahlawule intengo engcono lapho sebethengisa isivuno sabo bathole inzuzo yokunakekela imuli kanye lokuyathenga okokulimisa komnyaka ozayo. Kodwa waxwayisa abalimi ukuthi mana kumele baqhakathekise umsebenzi wabo basebenze njengabantu abaqhatshiweyo hatshi ukutshona besiyazingela umvundla kumbe ukuyagebha imbeba emapulazini abo njengalokho okwenziwa ngabanye.
Government is alive to the fact that farming is a business. As such, necessary adjustments will be made to producer prices of various crops in line with changes in the macroeconomic fundamentals and timely process payments to farmers. It goes without saying that our farmers need to be adequately incentivized in order to ensure sustainability and the growth of the sector. This is what we will do on our part. But we also now expect that farms are not for hunting or for chasing the poor rabbits and squirrels. That land must be worked upon. So this is why we say we want cooperation, we want coordination, we want everyone, every stakeholder in the agriculture sector to take part in the development of this country. Agriculture is a business. National Agribusiness Conference.
UChiwenga uthembise abalimi ukuthi iziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-lockdown zizayekethiswa ukuze bengabhekani lenhlupho lapho sebehambisa isivuno sabo besiyasithengisa emikambo leziphaleni zelizwe. Waxwayisa osomabhizimusi abathenga lokuthengisa imali emkambo ongekho emthethweni esithi bazajeziswa kanzima bengabanjwa. ucine ngokukhuthaza osomabhizimusi abalimi abembayo labanye ukuthi basebenze ndawonye ukuzithuthukisa ngokwabo okwezinga laphezulu okuzakhokhelela ekuthini bathuthukise umnotho welizwe. Phakathi kwabantu abahlolwe izolo eZimbabwe kutholakale abaphezu kwamakhulu amathathu 345 bele COVID-19, kwathi abathoba 280 babulawa yileli gciwane. Okwamanje ilizwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu. 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abangaba yizigidi ezedlula kancane ezimbili. 2.2 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili, kubika abogatsha lwezempilakahle. Umahloli omkhulu eZimbabwe uJustice Lukumalaba lamhlanje ufungise abahlulele abathoba munemunye ukuqala umsebenzi emthethwandaba waphezulu o-High Court abasanda kukhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokuvivinywa yikomishini ebona ngezemithetho eye-Judicial Service Commission. Abafungiswe ukuqala ukusebenza emthethwandaba we-High Court ngababalisa umnumzana Rogers Manyangadze, Joseph Chilembe, Wongani Ndlovu, Samuel Deme, Mnamato Mtevetsi, Nevakatiyo, Elijah Makomo, lamakhosikazi amabili uCatherine Kate Bach Mzawazi loLucy N. Chipo Mungware. Abekomishini elawula abahluleli bemithethwandaba e-Judicial Service Commission bathi ukuqala umsebenzi kwabahluleli abatsha laba kuzanceda kakhulu ukwehlisa umthwalo womsebenzi wemithethwandaba obungasahambi kakuhle, ikakhulu ngesikhathi sokuvalelwa kwabantu ezindlini phansi kweziqondiso eze-lockdown zokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Phakathi kwabahluleli abatsha laba, ababili babo kuphela ngabesifazane. Bathe bebuzwa abe-Judicial Service Commission ukuthi kungani abesifazane bebalutshwane kangaka, bona bathi lokhu beqhubeka ngohlelo lwabo lokudinga abahluleli abaningi, ngakho ke uhlandla elilandelayo mhlawumbe inani labesifazane lizabe liphezulu ukwedlula leli hlandla. Abafungiswe ukuqala umsebenzi namhlanje bahle bakhuphula inani labahluleli bomthethwandaba we-High Court kwaba ngamashumi amane lantathu, abalishumi lasikhombisa babo kungabesifazane. Edaleni laphezulu ele-Supreme Court kulabahluleli abalishumi lambili, abahlanu kuphela kungabesifazane. Omunye wabahluleli abafungiswe namhlanje nguJustice Samuel Deme, owesilisa okhubazeke emehlweni. UChikwana wamukele ngenjabulo ukuphumelela kwakhe ekuvivinyweni ngabe-JSC, esithi lokhu kwenziwe kulandela isisekelo sombuso welizwe esinika ithuba lelungelo kwabakhubazekileyo ukuthi bengachiywa phandle endabeni ezinje. UJustice Deme uqhubeke ethi ukuphumelela kwakhe ukukhethwa kuba ngomunye wabahluleli bomthethwandaba waphezulu kuzanika idlabuzane kwabanye abakhubazekileyo ukuba basebenze nzima ukuthola amathuba anje, hathi kumelela ukukhangezwa. Abenhlanganiso elawula umsebenzi wamagqwetha e-Law Society of Zimbabwe bathi ukwengezwa kwenani labahluleli kulinyathelo elihle kakhulu, kodwa okuqakathekileyo ukuthi amajaji lawa asebenzise ubungcweti babo ukwahlulela amacala, kungabi lokungenela kwezombusazwe emsebenzini wabo kumbe ukukhangwa ngemali ngabosomabhizimusi loba kudinga ukufumbathiswa. Izakhamizi zenkayi zithi kusobala ukuthi uhulumende kazimiselanga ukuphutshisa uhlelo osolo lesikhathi eside lwasungulwayo olokulungisa imigwaqo osuka enkayi usiya kobulawayo lezinye indawo, lanxa esithi uzalugqiba. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube usanda kutshela iphephandaba e-electronic ukuthi ukwakhiwa komgqoqo lo kuyingxenye yezinye zenhlelo ezimqoka zikahulumende aziqhuba esigabeni seMathebeleland North. Uncube uvumile ukuthi ngempela uhlelo lolu olwasungulwa ngomnyaka ka-1993 kwakumele lugqitshwe ngomnyaka ka-1999 njalo uyazwisisa ukukhonana kwezakhamizi. Uthi lanxa uhulumende kamongameli Mnangagwa ezama ukuluphutshisa, impahla zokusebenzisa zike zasilela okwesikhatshana. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Bhedi Nikubhebhe, isakhamuzi seNkayi njalo oke wamela iNkayi South edalela ephalamende.
Uyatsho lokuthi ukuthathi yena from 93 kusiya fika 99 fileti ngaso walungiswa waphela. Kwakuyigovernment yeQuet eyayithe yona izancedisa uhulumende weZimbabwe ukulungisa lowo mgwaqo. Kodwa igovernment yeQuet yagcina iphuma ichiya ngenxa yokuthi igovernment yeZimbabwe kayizange yenze into okwakufanele izenze ngesipho leso eyayisinikwe igovernment yeQuet. Uzananzelela ukuthi ngaso sonke isikhathi ama-election esenuka santungwana, izanu iyasukuma ime itimpo ikhulume izinto ezazi ukuthi ayineke yazenelisa ngoba ivele siyehlulekile ukuzenelisa. Bakhuluma kunje nje ngoba sebezwe sesiqala ukukhuluma ngomgwaqo weNkayi ngesimo esiyiso sona. Sebebona ipressure isikhona, sebezama ukuresponda ngokuthi bakhuluma ukuthi bazawulungisa. Angiboni bekwanisa ukulungisa. Umgwaqo weNkayi ungaphela kuphela nxa sokungene uhulumende olozwelo labantu. Wena wakubona ukuthi umgwaqo uhulumende onguye sibilotela ukhokhela abantu ayethatha ubu alufake phezu kwetarati selungisa umgwaqo. Awubona ukuthi ngumhlolo wona lo.
Ungathi kukhona umahluko owake waba khona yini? Sezwa abanye ephalamende besithi umgwaqo weNkayi leKwekwe usungcono.
Engingathanda ukutshela abalaleli sithandekile ukuthi ngivele eNkayi nesonto. Bengihambe ekhaya ngeThursday. Ngicine ngihambe kunyanga ephelileyo. Ukugreda ababe kwenzile babethethe ubhuqu balufaka emgwaqweni. Ngokuhamba kwezimota isikhathi eside just 1 month amagodi abamaphotholes akade besithi bavalile asevuleke asekhamisile within a month. Kodwa nxa usizwa bekhuluma baza kutshela ukuthi millions and millions of US dollars worth angenile kona lwana umgwaqo befaka ubhuqu abalifake emgwaqweni nalana. Mina ngibona abakhuluma yindlela zokuvala ukudla imali abakwenzayo ngoba angisiboni isizathu sokuthi uhulumende angathi elama options anjengokuthi build on and transfer babe belokhu besithi bakumelelwe yena ukuthi aze alungise umgwaqo. Ngibona ngani nxa bengaya tender akhona ama companies angenza i build on and transfer yomgwaqolwana faka ama toll gates abantu bahambe kuhambele kakudingeki ukuthi kuze kube ngukhulumende onguyosebenza umgwaqolwana kule 2 kilometers ekade zisuka eQueen's siyabambanisa i bridge le i 2 kilometers weziyana zaqalisa ngabo end of 2016 kwaphuma umgabe zingakapheli i 2 kilometers kuthethe uMnangagwa another 4 years ukuthi azaqedise i 2 kilometers ezaz lezichiwe ngumgabe. So if it takes uhulumende 4 years ukuthi alungise i 2 kilometers, sure lomgwaqo uzaphela nini? Uyaphela mzwana kutheni? Okumqoka ngokuthi bathe bona sebevala umgwaqo lowo ngobhuqu. So kuvuleke sokukhamisile kathesi kodwa imali enengi ihambile. Sekukhulunywa ngomgwaqo nalowo ngoba ama elections ka 2023 aseseduzane. Yikho sokukhulunywa ngawo. Babona futhi njalo ukuthi ngenxa ukuthi umgwaqo lowo usemlonyeni yabantu uvele uzabadlisa. Kodwa this time monani kuzaba zinyanyana ngoba eqinisweni uhulumende kaMnangagwa ukhuluma manga uthi economy yeZimbabwe iya improve kodwa nasi ubone sokuma business izisebenze ezihwala ezihola imali eziphilisayo kazikubona abantu indlela abaphila ngayo ilokhu isiba worse than ababe yikho khona kulumele ukuthi ngoba ama elections seseduzana
lo bekungumnumzana Bhedi Nikubhebhe isakamuzi seNkayi njalo owake wamela iNkayi South edalela ephalamende ubekhuluma ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forums kanyela wenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala amanye amazwe. Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana ngolwesithathu ugcizelele ukubana kuqakathekile ukuthi kwesulwe izijeziso zomnotho ezafakelwa eZimbabwe. Uthi izijeziso zomnotho sezidale uhlupheka ikakhulu ebantwaneni abesifazane kanye labadala eZimbabwe. Umqondisi Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Khuluma lentatheli izindaba eHebron ngolwesithathu uMasisi uthe kumele amazwi angentshonalanga ayiwo afaka izijeziso zomnotho acabanga abantwana abeZimbabwe abahluphekayo. Uthi izijeziso zomnotho ziphazamisa impilo eZimbabwe ikakhulu ngesikhathi ilizwe libhekane nokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19.
It also was a call for the international community to end sanctions against Zimbabwe, particularly in the face of COVID, because it's the children, the women, the elderly.
Lubizo lokuthi amazwi angentshonalanga Yesu lezijeziso zomnotho azifaka eZimbabwe ikakhulu kuyisikhathi se-COVID ngabantwana besifazane kanye labadala abahluphekayo ngenxa yezijeziso. Kungaba nzima kakhulu ukuthi iZimbabwe iphume kubunzima obulethwe yi-COVID-19.
Kodwa umnumzana Nqabutho Mabena oyibandla leZimbabwe Communist Party ekwele South Africa uthi akumelanga kugconwe izijeziso zenotho ngesimo esikhona eZimbabwe.
Sekugcizelelayo ukuthi ukuwa komnotho weZimbabwe kakwenziwanga ukufaka ama-sanctions, ngoba umnotho weZimbabwe uqale ukuwa ngo-1991 kufakwa Economic Structural Adjustment Program. Sithe sifika ku-2001 lapho kwangena khona izidera, umnotho wakithi wawuvele usuwile kakhulu. So umnotho kawiswa ngama-sanctions, wawiswa ngama-bad policies ayefakwa nguhulumende obusayo. Kodwa ke sihambisana lalokho okukhulunywa ngabakhokheli besadak akuthi ama-sanctions kumele aphume.
Umongameli Masisi ekhuluma emhlanganweni womanyano wamazwe o-United Nations General Assembly eNew York ngolwesihlanu ukhuthaze amazwe afanele United Kingdom kanye leMelika ukuthi yesule izijeziso zomnotho ezethiswa abanye eZimbabwe. Umnumzana Benjamin Sibanda, isizalwane seZimbabwe eHebron, uthi uvumelana lo Masisi ngoba izijeziso zomnotho zilimaza abantu kazana zichiya phandle labo okuthiwa kumele zibhekane labo.
Mina lama ngiwabona ama-sanctions ukuthi enza. And the guys also who are targeted, labo, they don't feel the pinch. So basically, angezelela ubuhlungu belizwe obukhona elizwe. So if the outside world could have abantu beZimbabwe at heart, bakuthipho ngama-sanctions lokho, ngiwavele kubulala uZulu, akubulali labo bantu. Ngolabo bantu vele abathatha imali, bathatha imali eningi kakhulu, eningi kakhulu. Vele ama-sanctions laba afakileyo yikuchayilo kuze yikuchaya indlovu ngempamo.
Amazwe angentshonalanga wona ayala ukuthi isiyeso zomnotho zilamaza umuntu kazana ngoba zayitheswa enye inkokheli yezanu PF kanye labanye abalobudlelwane lombuso. Kusenjalo eBotswana selibumbe ikhomishini ezacubungula uhlupho lokuntshontshwa kwenkomo emzini yasemngceleni leZimbabwe. eBotswana lithi abeZimbabwe babantshontsha inkomo lezi. Umongameli Masisi ngeviki edlule uthembise ukubumba ikhomishini ezabona ukuthi udubo lolu lungadodwa njani kulokufuthelana emzini yasemngceleni lapho sekubulewo oyedwa Zimbabwe ucatshangelwa ukuthi lisela lenkomo. UMasisi uthembise ukuthi kasuka yike labantu bakhe bephile njengesiphephelo elizweni labo lapho okubika izinye zakhamisi ezidele imizi yabo sezisesaba amasela enkomo. Kodwa abanye bathi udaba lolu kumele lukhanyelwe ngelihlo elibukhali ngoba kulolunye olusegudwini lapho iBotswana idubula inkomo ezingena zivela eZimbabwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Isikolo esinceda abantwana abaswelayo abafisa ukwenza izifundo zaphezulu SA United States Student Achievers Program USAP Community School eseZimbabwe sesidinga abazangena kuzifundo ezijiyeneyo ngomnyaka ozayo. Unkosikazi Rebecca Mano kuhlanganiso ye-Education Matters uthi kumele abafisa ukungena ku-ESAP Community School eseduzane leGoromonzi basebenzise ubulembu be-internet kukhasi lesikolo lesi bafake izicelo zabo zama-applications kungakedluli umhlaka 8 wenyanga ezayo. Unkosikazi Mano uthi abafisa ukukhuluma labo enkundleni yokuxhumana eye-WhatsApp ngodaba lolu kumele basebenzise inombolo ezithi 0767102151 0771021. Balakho lokuya emahofisini eMelika kobulawayo eHarare lezinye indawo. Unkosikazi Mano uphinde wathi abantwana abangenelisi ukuhlawula imali yezifundo bayancediswa isikolo lesi. UGibbs Dube uxoxe lo Primrose Magujwa owafunda eNjube High School osefundela ukuba ngunozindaba esikolweni se-USAP Community School.
Ukuthi ngize ngithole i-application form yesikole lesi, ngasendelwa umngane ku-WhatsApp, and then ngase ngifila ngephepha ngaliprinta, and then ngabhala ngaphepha namaphepha ami, and then ngase ngihamba ngawa faka ngaleso sikhathi amaphepha angikhona besubmitha eNAS American Space eFlawayo, yikho lapho engahamba ngasubmitha khona.
So watshelwa mbani ukuthi kumele kube lento enjalo? Wenzwa njani sutsheli?
Ngesikhathi mina ngi-applya nganginyela lwazi oluningi ngalesi sikolo, nga-applya ngokuthi ngangithabela ukuthi i-scholarship. Kwakuyinto entsha yimi ngoba ngibe yiklasi yokuqala, so kwabe kungakabi lo lwazi oluningi ngesikolo.
Ye, Primrose, nxa sisikhangela sibili sibona ukuthi kulabanye abantwana abakhatshana sibili abahlala endaweni ezingakhanyelwa ukuthi uzoyefika khona kuba nzima kakhulu. So abantwana abahlala endaweni ezinjalo bangayenza njani ukuze bengene kuhlelo lolu owena ophakathi kwakhe?
Ya, kulula ukuthi bangene ngoba khathesi kunje bakhona abantu abalolwazi nge-scholarship lesi abavela endaweni eziningi zaseZimbabwe, emakhaya lasedorobheni. So laba bantu yibo abahamba be-spread ilizwi nge-USAP Community School. Njengani, so khathesi abantu abahlala emakhandeni sebekwazi nge-USAP Community School ngani. So kunjalo kula bantu abakhona abavela emakhaya laba bahamba benika abantu ama-application.
Yes, singathi kwaba lula kanganani kumbe kwaba nzima kanganani ukuthi u-apply khonapho uzungena? Batshela abantu.
Akukho lula khona. Okufunakalayo ukuzinikela ukuthi ma u-answer uphendule imibuzo eku-application ube leqiniso, ukhulume ukuthi wena ungubani, uvela ngaphi, ufunani. Yikho okuqakathekileyo ukuthi uze uthole indawo.
Kwakuthatha isikhathi esingakanani ukuze ugcine ukungena khonapho xa sikhangela ukuthi wa-applya wahlala isikhathi esingaka, wakuphendula, wayenza ama-interviews? Akubatshela abantu.
Nga-applya sengizabhala imhloliso yezimseki kwakukubo Okthoba, and then ngahlala kwaze kwaphendulwa kubo November. Yikho lapho engahamba khona ngaku-interview ngemva kwesikhathi eside sibili, and then ukuthi ngize ngithole impendulo yami kwakubo December. Sengize ngaphosa ngakhohlwa lokuthi ngangena ku-interview.
Akubatshela abantu ukuthi kukuyenzakala kono kusuphakathi kwakho?
Kuyenzakala kakhulu. Oqakathekileyo nje ukuthi umuntu azinikele ukuthi mayenze into yakhe, afake amandla akhe wonke, azitshengise ukuthi ungubani nokuthi ukwanisani. Like umuntu engazincindezeli, bonisa ukuthi ungubani ku-application lakho nxa ulifaka. Nothi njengomntwana nje owesikolo, but ukuthi uyenzani futhi ukuthi uncedise abantu abaku-community yakho, uwenzele ukuthi lawe bebone ukuthi umuntu ozaletha imfundo ozayithola lapho yakhona uyiphendukise elizweni.
U-Primrose Magujwa owafunda eNjube High School usesikolo se-USAP Community School ubexoxa lapho loGibbs Dube we-Studio 7 eseGoromonzi. Kwezemidlalo, isiphendukile imidlalo yenguqu eyomncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ehle yaqala namhlanje enkundleni ezijiyeneyo zelizwe. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 yezemidlalo uJoseph Njanji.
Bekunemidlalo yesikhombisa namhla enkezo yeChibuku Super Cup njalo leyo eqale ekuseni ngehola lethumi lanye iphele kanje enkundleni yeNational Sports Stadium. Iqembu leHerentals libe ngutshikilo obhanqa 0-0 leleZPC Caribbean esakuva iqembu leCranbourne Bullets libe ngutshikilo obhanqa 1-1 leleManyika Diamonds, kuthi eleTriangle lenkezi Platinum Stars bona abe ngutshikilo obhanqa 2-2 emdlalweni odlalelwe enkundleni yeMandaba. Bekulo mdlalo owodwa ngehola lakuqala emini obuphakathi kweqembu leChicken Inn kanye leBulawayo City, wona odlalelwe ngokuphelele enkundleni yePower Fields njalo ofike emaphethelweni iqembu leChicken Inn linqobe nge2-1. Limpumela icho ukuba iqembu leChicken Inn selifinyelele ukuyadlala kusigaba sesemifinal yomncintiswano weChibuku, okuyisimo esijabulise kakhulu umqeqeshi waleli qembu uJoey Antipas.
First of all,
ngithanda ukuthela ihlombe abafana bami ngowenelisa ukubuthelela emhlomelo lithumi ebesiyidinga ukuze sidlulele kusigaba esilandelayo. Asidlala ngayibhola elinathisa amanzi, kodwa okuqakathekileyo ukuba senelise ukudlulela kusigaba esilandelayo ngoba sivame ungaqhubi kuhle kumncintiswano weChibuku. Kusase lo msebenzi omkhulu kodwa esibhekane lawo ngoba abadlali bethu abakabi sesimeni okumele babekiso.
Umqeqeshi weqembu leBulawayo City uPhilani Ncube uthi abafana bakhe badlale kuhle noma nje benqotshiwe.
I think in terms of performance we are better than them. The only thing that they did is
ngokubona kwami sidlale kuhle kulabo, kodwa okudala umehluko yikuba bona benelise ukuhlohla, njalo yinto elungisekayo leyo.
Emidlalo neqale ngehola lesithathu emini ngaseNational Sports Stadium, iqembu leDynamos linqobele iyada nge1-0, okutsho ukuba selile mihlomelo elithumi lesikhombisa phezu kwengalane yemihlomelo, njalo lalo selifinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano. Emdlalweni okusenkundleni emandaba, iqembu leFC Platinum libhaxabulele wawa nge4-0. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe lamaMighty Warriors linqotshwe nge3-0 leTanzania. Emdlalweni walo wakuqala umncintiswano wenkezo yeCOSAFA okhutshelwa elizweni laseSouth Africa, iqembu leZimbabwe leTanzania kusipara sikaGroup B ndawonye leBotswana kanye leSouth Sudan. Njalo emdlalweni wakuqala namhla ekuseni eleBotswana litshaya leSouth Sudan nge7-0. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
My fortunes, me be the stoolless son. Gaba when the tandali be, me be the flexi cable, me be the bay one. Gaba when the tandali be.
Singeke ehlukane isihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga uxwayisa abalimi ukuthi baqakathekise umsebenzi wabo, basebenze bengadlali emapulazini. Umahluli omkhulu weZimbabwe uJustice Luke Malawa lamhlanje ufundise abahluleli abathobami nomunye ukuqala umsebenzi emthethwandaba waphezulu oweHigh Court. Siphendukile imidlalo yenguqu yemncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ehle yaqala namhlanje enkundleni ezijiyeneyo zelizwe. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu.
Siyalibonga ngokulalela
kwethu. Asibeke
ithuba elifanayo kusasa. Sithi asidibaneni kusukela 1:57 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.